Mumatunhu maswera muine mhirizhonga nhasi vanhu vachitema motokari kupisa matai kupwanya zvitoro vanhu vachitora zvinhu pamwe nekushungurudza vabva kure nepamusana pemhirizhonga iyi hurumende yaisa mauto munzvimbo idzi kuti abatsire mapurisa ayo ari kuratidza kuti ari kutadza kumisa mhirizhonga iyi kusvika pari zvino mapurisa anoti pane vanhu 40 nevashanu vafa mumhirizhonga iyi uye vanhu vanodarika 500 vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yenyika mhirizhonga iyi inoitika panguva iyo dare repamusoro musouth africa reconstitutional court rapedza kunzwa chikumbiro chavazuma chekuti riise padivi kana kurasa mutongo wemhosva yavari kupikira kwemwedzi 15 kujeri reescot mudunhu rekwazulu natal gweta ravazuma vadhali mupofu vanoti ivo navazuma havana daka nekuongororwa kuri kuitwa nyaya yehuori asi kutyorwa kwekodzero dzavazuma sezvo vasiri kupiwa mikana uri mubindiro remitemo wekuti vatongwe zvinovagutsa masangano anomirira kodzero dzavanhu musouth africa ari kuyambira mhuri dzinobva kunze kwenyika yesouth africa kunyanya zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvingwarire mhirizhonga iri iri kuitika munyika iyi uyewo zvisatyora mitemo panguva iyi sezvo zvisingape chimiro chakanaka kunyika yazvo izvi zvinotevera mavhidhiyo ari kubuda ane vekuzimbabwe vari mumhirizhonga iyi vamwe vachitora zvinhu muzvitoro sachigaro wezimbabwe exiles forum vagabriel shumba vayambira kuti izvi hazvipe chimiro chakanaka kuzvizvarwa zvenyika yezimbabwe
sezimbabwe exiles forum chatari chingokumbira ndochokuti izvi zvimire zvikuru kuvanhu vanobva kune dzimwe nyika nokuti zvinogona kushandisiwa kukonzera bongozozo rinoonangana navanhu vanobva kune dzimwe nyika kana kuti zvizvagwa zvekuzimbabwe
vashumba vati mhuri yezimbabwe inofanira kuziva kuti musouth africa yakauya kuzotsvaga raramo
musouth africa takauya kuti tigwe nyaya dzokurarama tichichengeta mhuri zviri pamutemo saka uko zvino tichiri kugwisa kuti mapepa ezimbabwe exemption permit adzosewe kana kuti vanhu vapiwe mamwe makore zvinosvodesa zvisingamboiti saka hatitarisiri unhu hwakadaro kuvanhu vedu zvino zvisingaiti zvachose zvinogona kutiparamurira rimwe dambudziko rakaomarara nokuti kana vanhu vachigwisana seizvezvi tinogona kuobatanidzigwa saka munhu ngaangofunga woga asina kuita zvinhu zvisina nomusoro wese seizvozvo
vashelton chiyangwa vezimbabwe migrant support network vashorawo chiitiko ichi
tinonzwa kushushikana kukuru uye kunyara zvakanyanya nokuda kwemavhidhiyo zatanga tichiona achisekuleta mumafacebook nemumawhatsapp kuburikidza nezvizvarwa zvenyika yezimbabwe izvo zvanga zvaakuonekwa vachiluta mumashops zvanga zvichiitika mazuva apfuura yambiro yangu kuzvizvarwa zvezimbabwe ndezvekuti ngatisiyanei nemaitiro akadaro tirambe takanangana nedonzvo redu ratakainga kuno kunyika yesouth africa kuzoshandira mhuri dzedu
vazuma vakapinda munhoroondo yesouth africa yekuva munhu wekutanga kukandwa mujeri kubva pautungamiri hwesouth africa kubva kawana nyika iyi kuzvitonga ndakamirira studio 7 ndiri mujohannesburg south africa ndini more blessing munjoma